kubva panhema dzakataurwa naPonyati wemapurisa kunzi Moblessing anogona kunge atapambwa neboyfriend yake. Hatisati tanzwa any information inombotitarisa kuti Moblessing ari kupi, uye kuti mapurisa anaenda mberi zvakadini pakutsvaka kuziva kuti boyfriend yacho yaanotaura anonzi Science Jamga wacho iyeye ari kupi. Zvakare Science Jamga akanga achichengetedzwa pamba paSimba Chisango anova iye hama yake muanga mumina wacho. Hatina kumbonzwa kuti vakasunga Chisango sezvo Chisango anga ari involved pakuti munina wake musi wacho uyu anonzi akanga anaye. Saka kubva panhema dziya dzakapakwa nyika yese hapana chimwe chatati tambonzwa.
Kosei muri kuti mapurisa ari kureva nhema apa vasikana?
Vari kureva nhema nokuti zvaari kutaura zvese manyepo. Chokutanga, isisi tinogara kuno kuchikongedza tinoziva upenyu hwedu hwese mararamiro atinoita savanhu vecpoc hatisi vanhu vanoudyirwa. Inhema zvokuti chokutanga Moblessing ari akanga achitaurana naSaizi Jamga icreation yakaitwa neregime ichisanganisa namapurisa kuitira kuti vazare kuti muzvare uyu ari kupi. Zviri pachena kuti mapurisa vanoziva zvakaitika uye vanoziva kuna Moblessing ari. That's why vakacreata nhema idzodzo kuti vave vanopa kuti zvingonyaragwa muno munyika. Saka hazvisi zvakanyaragwa nokuti vanhu vakatsamwa zvikuru kwazvo nechiitiko ichi zvekuti hazvioni zvichizopera zvakanaka mberi uko.
Pangava nechikonzero chei chaizvo chekuti vangada kuti
vanenge vachireve nhema kuitira kuti vaprotekte bato rezanu pf.